This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 29 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti zvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai votarisirwa kuita musangano negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaPhilip Hammond.
ZANUPF inoti nyaya yekurudziro iri kupiwa nemamwe madzimai yekuti amai Grace Mugabe vatungamire Women's League yebato iri inyaya ichabatwawo nePolitbureau.
Musangano wevechidiki weYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI muWashington DC unopinda muzuva rechipiri Zimbabwe ichitaurwa zvinebudiriro mukati.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vari kutarisirwa kuita musangano negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaPhilip Hammond muLondon kuBritain. Vatsvangirai vari kushanya kuBritain mushure mekukokwa nesangano ravana chipanga mazano reChatham House kuti vazeye mamiriro ezvinhu munyika kubva zvaitwa sarudzo gore rapera. Vatsvangirai vari kuperekedzwa nemudzimai wavo Elizabeth.
Vatsvangirai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo upfumi horamba uchienda kumawere. Tabata vatsvangirai kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Rwendo rwangu rwokuya kuno kuUK rwakauya kuno kukokwa kuti nditaure paChatham House. Pano handipo panotaurwa vazhinji vanouya vachitaura pamusoro pekuti zvinhu zvakamira sei. Atini nyika dzakawanda vakuru vakuru vanouya vachitaurapo. So ndakauya kuti ndizotaura paplatform iyoyo. Ndichaadresa nyaya yekuti gore rapera Zimbabwe yabva kumaelections, asi hapana kwayari kuenda. Saka toita sei kuti ndigadzirise matambudziko arusangana vanhu.
Muri kutambirwa sei iko kuBritain uku, uye makakwanisawo here kunge muchitaura nevamwe vakuru vehurumende yeBritain?
Ndiri kuno kunonetsa kungouya kahusi kwamurehwo kwokungokwira bhazi. Saka kana tatouya kunote tichida kutobatanidza zvakawanda. Saka ndakaadresa Chatham House ndikanoona maZimbabweans kuBirmingham, ndichanoona government kana foreign secretary kuti titaure kuti zvinhu zvakambomira sei. Tinosenzisa nguva yakadai kuti tikwanise kusangana nemapoka nemapoka akasiyana-siyana.
Ngatitaurei nezvemashoko amakapira kuChatham House. Muri kutaura imi kuti muZimbabwe munoda kuti vanhu vange vachitaurirana. Mungatsanangure
chaakudiwa muZimbabwe nenyaya yedambudziko rapinda neZimbabwe ndechokuti vanhu vatogare pasi. Sezvatakamboita tichitaura nyaya yeGPA kuti vanhu ngavagare pasi vawane kuti toita sei nenyika yasvika pakadai. Nekutambura kwawanda, vana havana mabasa, makambani ari kuvharwa, zvipatara, zvikoro zvese. Idambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe rinoda kuti gare pasi.
Asika vamwe vatiri kutaura nawo muZANUPF vari kuti aiwa zvekutaurirana izvi hazvisi kuzoitika nekuti semaonero avo zvinhu zviri kufamba uye ZANUPF yakakunda musarudzo nekudaro hapana chekutaurirana.
Aiwa tingagoita nharo nevanhu vanenge varamba vaine mimbindoga zvakadaro. VeZANU vanogona kuramba vakaomesa musoro vaitaura izvozvo, asi zvandiri kutaura izvi ndozvavanoziva zvofanira kuti zviitwe.
Vamwewo muZANU ndo vari kuti kana muchida kuti paitwe nhaurirano vatsvangirai munofanira kutanga matenda kuti ZANUPF yakakunda musarudzo zvine mutsindo, kwete kuti muti sarudzo dzakabirirwa. Muchaita here izvi?
Aiwa, izvo hazvigonekisa. Ndakaudza vese kuti aiwa Ina ndina nharo kuti President Mugabe ndo akaitwa sworn in sa president. Ndo president wenyika asi kuti mumanikidze kuti ndibvume kuti election yakaitwa vakaenda pachigaro negwara rakanaka haizvo handibvumisi.
Mashoko enyu muri kutaurawo kuti mune chivimbo chekuti zvinhu zvichanaka chete muZimbabwe asi nerima riripo iri sei muri kudaro?
Isu tiri vamwe vanobelieva kuti no, ramangwana richatonaka chete. Nyangwa izvinhu zvikaoma tinogona kuchema asi chinhu chandinoziva ndechokuti ichasvika nguva yokuti tigochema. Asi tisingachemi kurwadziwa seta kuchema kufara kuti Zimbabwe itsva yapo. Izvo haizvo izvo hatina kana doubt.
Mubvunzo wekupedzisira vatsvangirai nenyaya yenyu yenhaurirano vamwe muZanu PF imomo nevamwe vanopikisana nemi vari kuti vatsvangirai vanenge varida kuchemera kuti vange vachipinda muhurumende yemubatanidzwa yechipiri. Ichokwadi here?
Hapana chokwadi ipapo. Inini ndinotofara nezvandiri kuita. Handichemeri kuenda kugovernment. Hapana chatiri kuchemera. Tiri kuchemera kuti vanhu vatambura ngapagadziriswe. Ndochatiri kuchemera chete. Handisi kuchemera kuenda kuhurumende. Ende handisi kutaura kuti vanhu vakataurirana ngapaite hurumende. Aiwa, tiri kungotaura kuti ngapawane solution to the crisis we are facing as a country. Handiti hakusi kuchemera kuenda kugovernment.
Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muLondon. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kurudziro yekuti mudzimai wemutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vatore chigaro chekutungamira sangano reWomen's League muZANU PF inonzi iri kuramba ichisimba mushure mekunge matunhu anoti Mateveland North neMateveland South ati ari kuvatsigira. Chigaro ichi china muzvare opa muchinguri pari zvino. Ivo muzvare muchinguri vanonziwo vari kutsigira amai Mugabe kuti vatore chigaro ichi.
Amai Mugabe vanonzi vawana zvakare rutsigiro kune mamwe masachigaro esangano reZANU PF Youth League. Mamwe madzimai eWomen's League svondo rapera akati anoda kuti amai Mugabe vavatungamire. Izvi zvakabuda pamhemberero dzebavhude ramai Mugabe dzakaitirwa kupurazi ravo nemugovera kumazoe. Asi izvi zvinonzi zviri kukonzerawo kusawirirana kukuru mubato, vamwe vachivatsigira asi vamwe vachiramba. Mutauriri weZANU PF Varugare Gumbo vanoti vanoremekedza danho ratorwa nemamwe madzimai aya asi vachiti Politburo ndiyo ichazeyawo nyaya iyi kana yazoipirwa.
Hapana chakaipa. Women's League iorgan yeparty ka just like youth league. Vanoita madebates avo, vanoita maresolutions avo, ndiyo democracy yachona. Asi kuti in the end zvinhu zvese zvinodesidwa nePolitburo neCentral Committee kana zvava kuenda kuCongress zvodesidwa neCongress. Saka hapana chakashata chokuti chakaitika. Vane mvumo, vane right yavo kuita zvinhu zvachona izvozvo.
Asi mutemo unotaridza kuti wabuda mbamani here apa vagumbo, nekuti mitemo inenge yakataurwa neiyo Politburo yacho inenge yanga iri kuti munhu anofanira kunge ambopinda mumastructures umambotungamira kwemakore akati hazvizoite here kuti zvinetse pana amai Mugabe?
Ndivonimidze tinongozvinetsa nezvinhu zvisina nebasa rose. Mitemo yeZANU yakakwana vanhu veZANU ndo vanoziva zvazvinoreva. Saka hatiregeri kungotaura zvinhu, kungoita maroto kuti zvichazodai. Hakuna zviripo. ZANU yakasimba, musangano wakasimba. Saka ndimbooni chinombonetsa ipapo ini panyaya idzidzidzi.
Vamwe vari kutiwo pada pane chimwe chikwata chiri kuda kuti amai Mujuru vasazotore chigaro cheutungamiri mune ramangwana. Ndo vari kupesvedzera kana kuti vari kukurudzira mai Mugabe kuti vange vachiita zvematongerwo enyika. Zvine chokwadi here?
Hazvina kana nebasa rose izvo. Isu takazvigarira ati mai Mujuru vakazvigarira, musangano wese vakazvigarira. Hapana kana chinomboti netse ipapo. Hakuna competition iripo kana kuti kudini. But sezvandataura, vanhu vamadzimai, vanhu vava vechikomana vanotendekwa kuti vataure zvavanoda uye kuti zvirongwa zvifambiswe sei. Hapana chiripo chinotonyanyisa. Kwatiri isu zvedu hapana zvinombotifundisa, asi kuna vamwe vanenge vana maagenda zvavo kuda ndo vangarohwa nehasha.
Mutauriri weZANU PF Varugare Gumbo vari parunare muHarare.
teerera ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata pa channel zima muchishandisa decoder re Wisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zima kana muri kunetseka na kuibata dzimai decoder renyu kweka nguva muri batidza zvakare moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Sangano rinorwira kuti munyika muve nekugadzikana reHeal Zimbabwe Trust rinoti riri kukurudzira matare edzimosva pamwe nemapurisa kuti vaongorore zvizere nyaya dzese dzakaitika munguva yemhirizhonga mushure mesarudzo dzemuna 2008 iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana mashanu vafa. Sangano iri rinoti rinofara nekutongwa nekupiwa makore gumi nemashanu ekugara mujeri kwevechidiki vana vezano PF vekukadoma svondo rapera ava vakauraya nhengo yeMDCT vaJohn Marx.
Heal Zimbabwe Trust inotiwo danho iri rakaita kuti nyaya ipere. Sangano iri rinotiwo kutongwa kwenyaya dzakadai chinhu chakakosha uye kunoita kuti vose vakapara mhosva dzemhirizhonga vatongwe zvichienderana nemutemo wepasi rose. Sangano iri rinotiwo komisheni yekupodza maronda yeNational Peace and Reconciliation Commission inofanirawo kushanda zvizere kuitira kuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu dzikasike kupedzwa.
Tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia avo vanoti chiri kungonetsa ndechekuti mutemo unenge uchiri kutarisa kuti munhu abuda mumba maani pakubata kwauri kuita nyaya dzekupondwa kwevanhu idzi.
Isu veHeal Zimbabwe tinovimba kuti mavanga akakonzerwa nemhirizhonga dzinokonzerwa nenyaya dzematongero enyika akaitika kubva 2000 kusvika 2008 kusvika pari zvino anogona kupodzwa kana vaya vakakanganisirwa vane hama dzavo dzakapondwa dzakaurayiwa kana dzakakanganiswa dzakarohwa vakaona kuti matare edzimhosva anomiririra nyaya yemutemo uye haasarudzi kuti ndiani akaita mhosva idzi uye kuti mutupo wake ndeupi uye anosikira bato ripi rezvematongero enyika nekuti vanhu panga pagara paine maonero uye anga achisimudzirwa nezvanga zvichiitika ekuti kune vanhu vematongero enyika vekuti zviro zvavanenge vaita havabari nemutemo havasungui havapandawo majere vanoramba vachingoita zvavanoda nyika ichaisa kuti nyika ndeyavo voga vamwana havakodzere saka nokudaro tinoona kuti zvakakodzera kuti vanhu vave nechivimbiso vave neconfidence mumatare edzimhosva uye nemutemo uripo saka isi tinoti zvakanaka.
Tinoonawo kuti komisheni yeNational Peace and Reconciliation haisati yave kushanda zvizere. Izvi zvingangewo here zvichinonotsa zvamuri kutarisira izvo kuti nyaya dzinge dzichiburitswa pachena?
Ndinovimba kuti ndicho chimwe chezvikonzero chacho kuti komisheni yeNational Peace and Reconciliation haisati yave kushanda. Asi tinokurudzira zvekare kuti paichangesaka komisheni idai yapiwa yekuti ishande chokutanga. Chechipiri dai yaregerwa yatoshanda basa rayo rainofanira kushanda isaite zvakaita komisheni ingaa yecorruption yeanticorruption commission nekuti inoshanda basa rayo chairo iri ichiratidza kuti haina kwayakarerekera inobva yatanga kuratidzwa kuti unofanira kuziva kuti varidziri nyika ndevanani kana kwatiri kwatinobva ndekwekuti komisheni yakakosha kuti ishande asi handizvo zvoga zvinotarisirwa kuti ingoshanda kana yoshanda ngaive isina kwayakarerekera iri independent commission.
Vanga vari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munyori mubazi runoona nezvemutemo amai Virginia Mabiza vanoti hurumende yakaumba komiti ichavandudza mitemo yese kuitira kuti ienderane nebumbiro idzva mushure mekuona kuti mapazi ehurumende mazhinji anga asiri kuita basa here nekukasika. Tichakupai nyaya iyi muchikamu chinotevera. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakaremekedza nezuro chizvarwa cheZimbabwe muzvare Abigail Muleya ava vanoshanda nesangano rinosimudzira kodzero dzemadzimai kubhinga reZuvo Trust. VaObama vakati mabasa akadai seari kuitwa namuzvare Muleya anofanirwa kuremekedzwa zvikuru. Muzvare Muleya mumwe wevechidiki vakasangana navaObama pasi pechirongwa cheYoung African Leaders Initiative. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 atanga nekubvunza kuti muzvare Muleya vanonzwa sei nekudomwa kwavakaitwa navaObama.
Pavataura inini handina kuona iri challenge kuenda kuHarare like about 900 kilometers. I see challenge kwandiri. It shows zvinoradza commitment handinayo. Because ari mumwe munhu aingosiyana nazvo, aingoti kuHarare kure. But ini ndakangotrega ndiende ndononzwawo zviri kuitwa nevamwe. Fine, zviri kuitwa nevamwe in America. But to me, ndaida kunzwa zviri kuitwa nevamwe in other African countries. And if ndikakwanisawo kutaura imwe challenge yandakasangana nayo, haisingori nyaya yekuenda kuinterview, but even yaye application process.
Yakafamba sei application process?
Dambudziko randandinaro nderekuti iyi process yanga iri very difficult. Waida Wi-Fi to complete it. Inini kwandinogara ndoshandisa dongo, Econet modem. So kuti ndishande maskati when everyone is working zvanga zvakaoma. Ndaitomuka usiku ndotoshanda. And something chandoda kutaura ndechekuti my husband akatondibatsira kuti let's connect, wake up, usarara, shanda. You get this process, you have to get this fellowship. Saka ndochinu chakandifadza. And then at some point when I apply a visa, completely the network failed me. Ndakatotadza. Ndakafona ku embassy vakati itokwira bus izvezvi uye. Ndakatofamba overnight again. Tindonoenda kuno apply a process like visa rangu. And finally I made it. Saka present pawataura ndafara. It shows how everyone is like following on you. But I don't want to see it as a challenge. I'm so excited. Not as though I'm so committed in this one. No, it is.
Saka zvizvo uchaenda uchinopa kurova mwenyanya madzimai.
Message yangu ndiye kuti madzimai tinogona. Tinogona. Like tikangodzidza, tineka tendency kekuti tikangodzidza handigoni kugara ndega. Ndotoda kushare na someone else. And munhu wekutanga vana vangu. Ndosaka president vataura kuti ukangodzidzisa mukadzi watodzisa vana. Ine ndochinhu chandinotenda. Ndochinhu chandinonyanyotenda kuti inini ndakadzidza, ndakadzidziswa ndiri mukadzi. Ende izvezvi ndakutodzidzisa vana vangu, ndakutodzidzisa vamwe vakadzi. Nekuti maprojects angu andinoita ndee women empowerment. Ende out of that, vakadzi varikutokwanisa kuwana mari yekuendesa vana vavo. Organization yedu inonzwa trust inonyanyoshanda nezvemadzimai, tinoti women empowerment. But of late tainyanyotarisa nezve mari, ufumi, economic empowerment. And in Zimbabwe, toshandisa the locally available natural resources, which is fish from the water. Saka nyairipo ndiyo kuti kare kare kwa inzi madzimai havapindi mvura. Saka isusu pataka tanga project yedu in 2010, takata izvofana kutopera. Because vana baba wanopinda mvura, wakabata hove, wanotengesa vagoendesa mari kwavanoendesa. But madzimai havasikui wana mari yoyo. Saka we went through the chief, takataura na chief wakabvuma, for the group that we're working with. Tikaenda wama stakeholders wakabvuma. Kuti okay, go ahead, can you go and experiment? In 2012, the first ever women group yakapinda mvura. Up to now they are still catching fish. We made news on the globe. Organization yangu yakaraidza impact yakakura on how to empower women. After of that, dosa kandiri kuona vana vakuwana fees out of that. Madzimai vakuvaka dzimba. Madzimai vakuita zvikuru out of it. Then atina kugumira ipapo. Takati fine, hove dziri kupera mvura. Let's think of farming fish. This is to put a project of fish farming. But as you go gumiri pamvura, because it's not like in being at Ngori Nemvura chet. In my natural resources, I can say lala palm tree. We make baskets. I wish I brought some of them, but I have them in my room. So now it's my baskets with women. We do value addition to baobab. She produce a yogurt, she produce a juice, she produce a mahel. Don't mama projects are true quit.
Muzvare Abigail Muleya vanoshanda neZuvo Trust yekubhinga vanga vachitaura vari parunare muWashington DC naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Taitawo rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Rumbidzai Dube vanovaiwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu varivo pachirongwa ichocho cheYoung African Leadership Initiative kana kuti YALI vari muno mu studio. Tinokutambirai nemufaro muzvare Dube.
Tinotenda mazvita enyu.
Muzvare Dube muri vamwe vevechidiki vakakwanisa kunge vachisangana nezuro nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Mungatudze kuti makanzwawo sei?
Ndakanzwa kufara nenyaya yekuti vaObama ndeumwe wevatungamiriri vatinotarisa isusu sevechidiki. Tichida kuti tinge tichitungamirirwo nenzira yavanokwanisa kutungamirira nayo. Zvekare kwatiri isusu vanotiratidza mufananidzo wekuti America yabva kupi yasvika kupi mukusimudzira matongerwo ezvenyika muno muAmerica. Democracy yavo yafamba. Zvekuti vasvika pakuti vakutarisa munhu mutema nemunhu wechichena sevanhu vakaenzana vanokwanisa kutungamirira nyika ino yeAmerica. Saka ndakafara kwazvo nekuvaona.
Pane zvamungati maona here zvamuchanoshandisa kumusha?
Zvizhinji zvakawanda zvikuru. Inini kwandanga ndiri ndakanga ndiri nzvimbo yakazara nenhoroondo yeAmerica. Ndandiri kuVirginia. Saka ndiko kune nhoroondo yese yekubva kuvatungamiriri vakatanga kunyora Declaration of Independence yeAmerica kusvikira vakazonyora Constitution yeAmerica. Saka izvozvo zvakandifadza machengetedzero avanoita nhoroondo yavo. Chino chakandikoshera. And ndo chimwe chezvimwe zvinhu zvanichaedza kuti ndinoendesa kumusha kuti ngatiwaneiwo maitira atingaite kuti nhoroondo yedu inge yakanyorwa, inge yakapreservwa. Tizivewo kuti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kwatiri kubva patiri nekwatiri kuenda. Zvekare ndakadzidza zvakawanda pamusoro pekuti utungamiriri hunorevei kuvanhu. Kana uri mutungamiriri unofanira kunge uri muranda. Unofanira kunge uchipa vanhu zvido nekodzero dzavo nenzira dzakarurama. Kana uri mutungamiriri hauziriwe unofanira kunge uriwo uri kungowana nekuwana zvinhu kubva pautungamiriri hwako. Unofanirwa kutarisa kuti vanhu vari kumboti chii chavari kukoshesa mukati meupenyu hwavo. Zvii zvaungaita iwe semutungamiriri kuti uvape zvido zvemwoyo wavo. Saka izvozvo zvinhu zvandakadzidza nekuti unozvifambisa sei kuti ukwanise kunge uri mutungamiriri akadaro.
Tichitarisawo zvimwe zvakataurwa navaObama nezuro vakati ivo zvakakosha kuti musangonge muchitaura navo chete asi kuti pane vechidiki vese vakauya munge muchishanda pamwe chete muchita inonzi network. Zviri kushanda sei? Tiri kuona kuti kuZimbabwe kwakabva vana kana kuti vechidiki makumi matatu. Kune vamwe vari kubvawo kunyika dzimwe dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Munenge muchidyidzana sei?
Tinodyidzana zvakanaka zvikuru. Ndingatokutaurira kuti inini pavanhu vandanga ndinavo ndave neshamwari makumi maviri nena. Vanhu 24 vandanga ndinavo kwandanga ndiri. Takadzidzisana zvakawanda pamusoro penyika dzedu. Tikadzidzisana kuti kana tadzokera kwatiri kuenda tinonoshanda mashandiro api. Tobatsirana sei kuti nyika dzedu dzisimukire. Saka ndingangoti ndakawana zvidzidzo zvakawanda kubva kuvanhu vamwe vana zvizvarwa zvemuno muAfrica zvakandisimudzira inini.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare Dube nekuti tsika pano pastudio yedu yeStudio 7.
Andinotenda zvikuru nekuti mandunza pano.
Tinotenda.
Thank you.
Tichiri pamusangano weYali Summit wapinda muzuva repiri nhasi, vechidiki vemuAfrica vachipinda muzvirongwa zvakasiyana-siyana vachipangwa mazano. Tine mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ari kumusangano uku achiona zviri kuitika. Marvelous, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei muzuva rechipiri ranhasi?
Aiwa, iri zuva rechipiri paYali zvapo, asi izuva rekutanga musangano uyu uchizikanwa seMandela Fellowship. Tatoona zvinyorwa zvese zviri kuno zvasandurwa. Uyezve muzinda weWhite House uchikurudzirwa iwo naamai Samantha Green wazivisa kuti America ichange ichitanga zvirongwa zvavanoti iwo Yali Model Spaces kunyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzinyika mbiri muAfrica. Asi vazivisa ivo kuti nzvimbo idzi dzichashandiswa nevamwe vagari vanogara munyika idzodzi, kwete veYali badzi asi vamwewo kuti vazive nezviri kuitika muAmerica.
Zvaka kosha sei izvozvi zvaturwa nemuzinda weWhite House kunyika yeZimbabwe?
Zvaka kosha nekuti pane vechidiki vanga vari kuno, vanga vari kuti ivo dambudziko ravari kuwana nyanya kushaya zvavanokwanisa kuzoshandisa vadzokera kumusha. Zvakadai se kuti vawanewo mukana wekuti vawane pekuverengera, pekushandisa zvakadai semaInternet, pekuwana vamwe vachazonge vachivabatsira vatinoti vaemamentor muchirungu. Saka zvataurwa kuno nemuzinda weWhite House ndezvekuti panzvimbo iyoyi yeLeali Model Spaces vachange vachipa mukana wekuti pange pane vana chipanga mazano vanobva kuno kuAmerica vachishandisa dandemutande reInternet kuti vataure neivava vari pachirongwa cheYali.
Zvizvimwe zviri kuitika zvaungati zviri kubatsira vechidiki vari kupinda musangano uyu?
Nhasi taonazve taita rombo kunge tina Dr. Sipo Moyo, muzvare vanobva kuZimbabwe, avo vane sangano ravo rinonzi Africa One. Vanga vachikurukura nevechidiki vachitaura kukosha kwakaita kuti vechidiki vanenge vane masangano avanavo vakwanise ivo kushanda munharaunda dzavanogara uyezve vachishanda nehurumende kwavanobva takadai semuZimbabwe. Nokuti vati ivo munguva yataakuenda inguva iye yekuti zvaimboitika makare kuti vane masangano avo vanoshanda vega vasina rubatsiro rwehurumende zvaakuzosanduka. Nekuti kwataakuenda taakuona kuti pachange pane kudyidzana kwemasangano nemahurumende.
Tichitarisawo kuti uri kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvakati wandei, vechidiki ava vauya kumusangano iwoyo weYali, vari kuti kudii?
Vakawanda vari kuti ivo vari kufara nekuti vakwanisa kunge vachidyidzana nevamwewo vemuAfrica. Vari kuti ivo kunyange musangano uyu uri kuitwa imo muno muAmerica vadzidza zvakawanda kubva kune zvimwe zvizvarwa zvechidiki zvinobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Uyezve vataura ivo kuti chavari kunyanyofarira ndechekuti vari kupiwa mukana wokuti vawane zvidzidzo zvepamusoro kubva kunzvimbo dzavanga vasingafungire kuti vaikwanisa kunge vazozvisvika vasati vapinda muchirongwa ichi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Mhlanganya uye mutori wedu wenhau ari muno muWashington DC.
Tisati tapeta chirongwa, Blessing, daudzivisa kuti mangwana mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMichelle Obama vachange vari pamusangano pano vachitaura nevechidiki.
Aiwa, tinotenda Marvelous, tichivimba kuti uchatiudza kuti mai Obama vanenge vati kudii. Tinotenda.
Chirongwa chedu chelife takuna 8:30 p.m. chiri kutarisa chirongwa cheYoung African Leaders Initiative chiri kuitika muWashington DC.
Titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai votarisirwa kuita musangano negurukota rinoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika muBritain vaPhilip Hammond.
ZANU-PF inoti nyaya yekurudziro iri kupiwa nemamwe madzimai yekuti amai Grace Mugabe vatungamire Women's League yebato iri inyaya ichabatwawo nePolitbureau.
Musangano wevechidiki weYoung African Leaders Initiative Summit muWashington DC unopinda muzuva rechipiri, Zimbabwe ichitaurwa zvine budiriro mukati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande naJonga.